Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumiguru 27 2016. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuderera kwehuwandu hwemvura mumadhamu emasvingo kwoita kuti vagari vemudhorobha iri vatyire kupararira kwezvirwere zvemanyoka. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanoti urongwa hwekuparurwa kwemari yemabond notes mwedzi unouya huri kuenderera mberi kunyange hazvo vamwe vari kuti panoda dzidziso yakakwana.
Ichokwadi ndagadzwa nhasi senhengo yeparliament yenotoni zvaitika nhenguva dzakota past 20 past 2 patapinda imomo ndichitora mhiko yekuti ndichamirira chokwadi ndiri mudare reparamendi.
Vakakunda musarudzo dzekunoton vatemba muliswa vanotoreswa mhiko mudare reparamende nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira vemabhizimisi pamwe nevatengi munyika anoti achatsigira chirongwa cheReserve Bank of Zimbabwe chemabond notes icho chiri kutarisirwa kutanga mwedzi unouya senzira yekurudzira makambani nevanhu kuti vagadzirire nyaya dzekurima nezvimwe zvinhu. Izvi zvinotevera tsanangudzo yapiwa nemukuru webhanga iri Dr. John Mangujga pamusangano wange wakarongwa nesangano rinomirira vemabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce muHarare nhasi. Mutoreri wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi vamangudya vati bhanga ravo richaparura mari yemabond notes musi wemuvhuro unouya uye vachatangawo kuishambadza munzvimbo dzese munyika isati yatanga kushandiswa. Vamangudya havana kutaura kuti mari iyi ichatanga kushanda musi upi uye vati vanoda kuti vanhu vatange vaziva mari iyi pamwe nekunzwisisa kuti ichange ichishanda sei.
Tati mabond notes tutanga kumusi wa 31 October kutanga kudza vanhu kuti anonga akamira 1-1 and anonga ari $2 $5 chete kuita kuti tisakoze inflation and also nekuti vanhu vakachema kuti tisati mahombe tisimadiki ndo zviri kuita izvozvo and over a period of few weeks in November make sure kuti this thing is well campaigned and people all know about what they look like and what you are doing.
Vamangudya vati mari ichange ichitsigira mabond notes yatove munyika uye vanhu havafaniri kufunga kuti kuuya kwemari iyi kudzoka kwemari yemuno vachiti mabond notes achange achitsigirwa nemamiriyoni mazana maviri emadhora kubva kuAfrica Import and Export Bank uye chinangwa chayo ndechekukurudzira kuti makambani agadzire zvinhu zvakawanda zvekutengesa sezvo zviri izvo zvinowanisa nyika mari. Vatiwo vanotumira mari kubva kunze vachange vachiwana mari iyi inove zvikamu zvishanu kubva muzana pamari inenge yapinda munyika. Mukuru wesangano rinomirira vatengi reConsumer Council of Zimbabwe, Amai Rosemary Siachitema vanoti vatengi vakawanda munyika vange vasina vimbo nekuti RBZ yange isiri kubuda pachena pamusoro pemabond notes.
Chikuru changa chichinetsa ndechekuti zvo kwanga kuchibuda mazwi akawanda wanda akasiyana siyana ari kutaura zvakasiyana siyana zvokuti vanhu vanga vasingasozivi kuti chokwadi chacho ndechipi. Saka kana zvizvo zvaunonzwa zvichibva mumapepa nhau zvichibva kupi ndozvonhu zvaunofunga kuti ndizvo kana kusina rimwe izwi riri kutaurwa nechaivo chaivo richitaura kuti izvi ndo zvichange zvichiitika.
Asi vati kunyange hazvo vave neruzivo rwokuti zvinhu zvichange zvichifamba sei RBZ inofanira kuramba ichidzisa veruzhinji uye inofanira kushanda nemasangano akaita seravo nemamwe anoshanda nevanhu mukudzidzisa vanhu pamusoro pemabond notes.
Ndofunga tese taenda tane ruzivo runenge rwakati enderere imberi. Iriyo dzidzo yatinofanira kunge tichiendesa kuvanhu tivape nguvawo iseyapuwa vanhu nhasi kuti vabvunzisise vachinyatsopindurwa vachitsanangurirwa kuti vazosvika panguva yavanonzwisisa. Asi hazvisi zvemusi mumwe chete, pachaita mazuva nemazuva. Tingaiti idzidziso icharamba, inofanira kunge ichiramba iripo.
Mukuru wesangano rinomirira vemabhizimisi anoita zvekutengesa, Reconfederation of Zimbabwe Retailers, vaDanford Mutashu, vaudza musangano wanhasi kuti vanotsigira mabond notes uye vati vanovimba kuti RBZ ichamira nekuita zvairi kuvimbisa vanhu.
Hatina kana dambudziko nawo, tichatambira uye tichaenda mberi nekudzisa vatengi vedu. Uyewo nevezvitoro zvakasimukira nezvichiri kusimukira vanodawo dzidziso yakakwana. Saka tiri kuti isusu nguva inoyo tiri mushishi kutotenderera tichidzidzisana maererano nekushandiswa kwawo uye kuti achauya riini. Ndosaka matoona tiri pano tichitaura naivo mukuru webhanga reserve bank vamangutya vachitizivisa nekuti ashuwa. Chatanga tichida isusu chatinogara tichanyoda ndechekuziva kuti Zimu dora haisi kudzoka.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reveMaIndustry Confederation of Zimbabwe Industries, Vasfela Njavangwe, vaudzawo musangano wanhasi kuti sangano ravo rinotsigira chirongwa cheRBZ. Vamangudya vati chinangwa chavo ndechekuda kusimudzira upfumi hwenyika uye vati zvinosuwisa kuti vamwe vari kushoropodza chirongwa chemabond notes ndevaya vari kuita basa rekutengesa mari pamusika mutema uye vayambira kuti vachashandisa mutemo kuranga vanhu ava.
Unono muruwa mkuru shaja a former banker, he forms these funny small companies. For wanting to buy cash or then $1, unta kuna my $100, then I can give you for 105, add my $1. What if it hangi bubo? Kutolala hoko utata ndashanda manini. Kwa utolala ndashanda, utenge, utolala mare $1, wapu 105, yopu $100 echi, nakapatani.
Vaenderera mberi vachiti chinodiwa muZimbabwe kumutsiridza maindustry, kugadzirisa mitemo yezvemabhizimisi munyika pamwe nekugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika kuti vemakambani ekunze neemuno vakwanise kutanga mabhizimisi muno. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rokushayikwa kwemari rinotyisa uye vamangudya vanoti dambudziko iri rinopera chete kana nyika yava kugadzira zvinhu zvakawanda. Pari zvino iri kutenga zvinhu zvakawanda kunze kudarika zvainotengesa, izvo zvinoita kuti nyika igare isina mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makatsirira kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Kudzikira kwemvura madhamu anowanisa vagari vemuguta remasvingo mvura yekushandisa kwave kuita kuti vagari vemudhorobha iri vatyire kupararira kwezvirwere zvakaita semanyoka. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Dhorobha remasvingo rotarisana nedambudziko remvura sezvo mvura yemudhamu remutiriki kunove kunobva mvura inoshandiswa nevagari yadzikira kusvika pazvikamu zvinodarika zvishoma zvinomwe kubva muzana. Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vakaudza vagari svondo rino kuti guta rasara nezvikamu zviviri chete kubva muzana zvemvura yekushandisa nekuti mutemo haubvumidzi kuti kuzotora mvura kana kwasara zvikamu zvishanu kubva muzana. Panguva iyi denga rarambira nemisodzi yaro inofanira kuwedzera mvura kuna mutirikwi. Izvi zvinoreva kuti dhorobha rasara nemwedzi mishoma kuti richirega kushandisa mvura yemudhamu iri iyo inofanira kusiyirwa zvipuka zvinogara mvura kana yava shoma. Vafidze vakati dhorobha remasvingo razotarisana nedambudziko rakaoma uye havana zano rakanyatsoti kwesere kana mvura ikasanaya nekukurumidza.
Mamiri akaita zvinhu hazvinonyatsotimirira zvakanaka mukati meguta remasvingo, zvikuru senenyaya yemvura yedu yekushandisa muno mukati meguta. vanhu vawanda kudarika mvura yati kutora kuna Mutirikwi. Asi dambudziko guru apo nderekuti muna Mutirikwi mvura sezvawataura yavapa about 7.5%. Zvazviri kutaura ndezvekuti kana mvura yakasanaya tichakwanisa kusangana nedambudziko rakakura zvikuru. Ndisingazivi kuti zvingabuda pakati penhauru wadzida kuita pakati pedu pana injiniya nevezinwa. Handisati ndanzwisisa kuti vati vasangana vakataurana kuti chii, kuti ivo vanokwanisa kuzotivharira mvura rasvika papesendeji ipi. Asi makunga kunga aimbovako kare kuti kana rasvika pa5% mvura inenge yakuvharwa kuuya mumukati mekuda remasvingo nokuenda kana kunzimbe kulovfield. Zvinenge zvava kuti mvura inenge yasarawo zvipuka zvemukati megungwa Lake Mutirikwi. Saka pari zvino kusvika ndava neinfomeshoni yakakwana, handisati ndingatsozisa kuti vezinwa vanoti kudii, nokuti mvura iyi haisiri yedu, imvura iri pasi pezinwa, ndoina maraisi emvura yemutirikwi.
Vagari vanoti vapindwa nekutya kukuru apo vari kutonetseka nechekare kuwana mvura iyo inongoiswa kwenguva pfupipfupi mangwanani oga oga pazuva. Muparidzi tapfumana izenda mugari wekwamucheke vanoti mashoko ari kubuda anotyisa zvikuru, uye vanotyira kuti mvura ikashayikwa dhorobha rinoputikirwa nezvirwere zvakawanda zvakaita sekorera.
Tatarisana nedambudziko gurusa rinoshungurudza sevagari vemasvingo. Tinokurudzira kuti kudai kanzuru yaka ichiticherera mabhoho akawanda uyezve ichimutsiridza mabhoho amwe asisashandi atinawo mugere vanhu mukati umu, kuitira kuti matambudziko akaita seaya kana osvika pasave neoutbreak yezvirwere zvinokonzerwa netsvina kana kushomeka kwemvura pakati pevagari.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA maanoziva muguti vanonyunyutira varimi venzimbe vatsva pamwe nemakambani eshuga ari kuchiredzi avo vari kubvumidzwa kutora mvura mudhamu iri kuti vadiridzire nzimbe dzavo, vachiti ndizvo zviri kuita kuti mvura ipere mudhamu apo vari panguva yakaoma kudai.
Isusu sevagari tinokurudzira makansellers edu vekansel kuti kazvaita vataurirane nevarimi venzimbe vekulowfield kuti kuda mvura yakawanda iri kushandiswa ikoko inge ichichengetedzwa kuti ishandiswe nevanhu pakunwa nezvimwe zvinoshandiswa mvura. Nokuti panguva yatasvika tinoona chanyanya kukosha upenyu hwevanhu pane nzimbe nemabhizimisi ari kuitwa nevanhu vari kulowfield.
Meya Fidze vakati kanzuru yavo ine chido chekuwedzera zvibhorani asi iri kukundikana kuwana mari inopfuura miriyoni inodiwa nenyaya yekuoma kwehupfumi hwenyika.
Tiri kuda uye tine shungu dzokutevera mvura kuzasi kwakadziva kudemo kunova kwasara mvura yakati wandei. Asi dambudziko ratosangana naro ndokuti pari kuda mari inokwana kuita iwo 1.5 million, inova mari yatiri kutadza kuwanda isu seguta remasvingo. Zvakare tadaro tanga takatarisira zvekuti pada dai tanga tawana mari taigona kudrila mamwe mabhoho kuburikidza nearipo tobva ndingati neunguru yatakaita takaona kuti tiri kuda mabhoho anokwana kuita 47. Asi mari iri kudiwapo zvakare inosvika 332,000. Zvinoone kuomea kwakaita nyika pari zvino, isusu semasvingo mariyo inonetsa kuti kwanise kuva teiunganidza mwe kamwe chete.
Asi vamwe gare vanoti zvibhorani zviripo chero zvikawedzerwa hazvikwanisi kuti zvikwane vanhu vose vari mumasvingo avawandisa vanosvika zviuruzana. Vafidze vakati vave kutarisira kuna Mwari Musiki kuti anaise mvura, uye vari mubishi rekuunganidza vafundisi nevakuru vemasangano edzisvondo mudhorobha kuti vaite pungwe yemunamato wemvura munhandare yemucheke stadium. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vakakunda musarudzo dzeNorton by election vatemba muliswa nasi vatoreswa miko yekuva nhengo yedare reparamende. Nhengo dzedare reparamende kubva kumapato ose kusanganisira ZANU-PF dzanga dziri mudare iri dzinonzi dzachingamidza vamuliswa zvine mutsindo, dzichishevedzera kuti bhuru bhuru zita remadunurirwa riri kushevedzwa naro vamuliswa mazuva ano. Vamuliswa avo vakakwikwidza vakazvimirira vakawana mavhoti anoita zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 8927, vachiteverwa navaRonald Chindedza vezanupf avo vakawana mavhoti zviuru zvitanhatu nezana rine makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 6192. Va David Choga ve NCA vakawana mavoti makumi masere nemapfumba mwechete kana kuti 89. Chigaro chemiriri weNorton chakasara chisina munhu zvitevera kudzingwa mubato reZANU PF kwakaitwa vaChristopher Mutsvangwa. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga kandemiri weStudio 7 navamuliswa.
Ichokwadi ndagadzwa nasisi nengu yeParliament yeNorton zvaitika nenguva dzakota past 20 past 2. Patapinda imomo ndichitora mhiko yekuti ndichamirira chokwadi ndiri mudare reParliamenti ndichimirira vanhu veNorton pachokwadi. Saka izvaitika nhasi, saka pari zvino aiwa masimba ese anonge achifanonge aneni ndaanawo yezvinezvi. Ndinozvitenda chaizvo vezeki vanonyora tsamba kuParliament vachitaura Parliament kuti inhengo iyo njoya nhengo yeParliament, saka tsamba yacho yaverengwa. Saka Norton ngaizve kuti yaane miriri yezvinezvi. Ndatotanga kutoita basa reNorton, ndatove mutumwa wevanhu veNorton.
Manzwa sei pamadzoka mudare iri muchisangana nevamwe vekunhengo dzeZANU PF vanove vakambokudzingai mubato?
Vanga vachifara, vanga vachifara varidza kuti bhuru bhuru, vapembera kuti bhuru bhuru. Vamwe vakati shumba yeZANU PF imomo, aveZANU PF vacho vanga vachifara kuti aiwa ngatishandei pamwe chiteche chikuru kusangana. Ndaona kuti vanhu vakawanda vakafara nekuhwina kwandakaita, chero vezanu PF vacho vakafara chaizvo. Mukaona mahwiniro andakaita kuNorton, makwadzi ezanu PF angari 7 ane makansela 7, ndakahwina 5 mawadzi out of 7 dzezanu PF. Saka zanu PF yacho yaifarawo nekuti pane nguva panosvika musangano kuti vava kutarisana nebudiriro nemunhu anogona kuendesa musangano nemagariro avo mberi, kunyanya magariro avo nokuti musangano, nekuti musangano kundidzika kwakaita vanhu vanozviona kuti vakakanganisa chaizvo, nekuti mararamiro evanhu akadzokera kumashure. Vamwe vambotaura kuti koiwe vanyori vanonyora mapepa kuti koiwe zvinonzi zanu PF yakaitira dara yautidyiwe, ndikati nai pane munhu angafirwa nemwana wakakati ndindamba poison kuti afe. Zanu PF iri kurwadzikana nekuenda kwakaita Norton, asi vakawanda vari kufara kuti ndiko kuti idzidzewo. Saka Norton yasumudza Zimbabwe. Nguva yese kwandiri kufamba zvingonzi bhuru bhuru, vanhu vachifamba havachiti hwaimudzota MP kunokuvamuriswa, ndiri kufara musabvumira ipapo. Zimbabwe iri kufara, yasununguka. Ndotenda Norton kuti yasunungura Zimbabwe.
Avo vanga vari vatembamuliswa vagadzwa nhasi kuva mumiriri weNorton mudare reParamende vanga vari parunare muHarare naJonga kandemiri weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Burundi yasvitsa tsamba yayo yekuzivisa nezvekuda kwayo kubuda mudare reInternational Criminal Court kana kuti ICC kumunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon. Gurukota rinoona nezvekunze kweBurundi vaAlain Nyamitwe vaudza VOA Daybreak Africa kuti vatora danho iri uye hapana kudzokera kumashure. Nyika dzemuAfrica dziri kushora ICC dzichiti inongonangana nevatungamiri venyika dzemuAfrica chete kubva zvakaumbwa dare iri. Chidare iri rakaumbwa nechibvumirano cheRome Statute muna 2002. Zvinhu munyika zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo, vanhu vachinonga svosve nemuromo uye kunetseka zvisina mukara akamboona. Vanhu havana mabasa, zvekudya, mvura yekunwa uye kuzvipatara mishonga yati hwa kupera. Vakawanda vanoti midigari iyi iri kukonzerwa nekutadza kutonga kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vari kunzi nevamwe vari kurega makurukota avo achiita zveuori uye vachidzika mitemo iri kuita kuti vekunze vasade kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe. Asi vehurumende vanoti vari kuzodzwa mafuta enguru yavasina kudya sezvo kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu kuri kukonzerwa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekunze. Kunyangwe hazvo hurumende irikunzi yaendesa nyika kumawere, vakawanda vanotivo havasi kuona zviri kuitwa nemapato anopikisa ayo ave mavhu nemarara munyika. Vanopikisa vanonzi vari kuswera vachinetserana huku yemweni vachirwisana pachezvavo uko nyika ichibvira. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mubato risati ramboenda kuCongress reZimbabwe People First rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru. Mukuzaya nyaya iyi, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire. Tatanga nekubvunza vaMawarire kuti ichokwadi here kuti mubato mavo ingori hohoho pasina kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Hakuna vanhu vari kugwa mumusangano medu. Mumusangano medu mune runyararo nekubatana kwekuziva zvatiri kuda kuita nemaitiro azvo. Ende ndingati vanhu kana vachinzwa kuti ningi unoda pozisheni yakati mumusangano, ndingi unoda pozisheni yakati mumusangano, kukanzi kugwa here ikoko? Ndo inonzi demokirasi.
Tombodzoka kwamuri imiwo vaGutu, asi ka vamwe vanenge vari kutiwo naimo muMDCT muri kupedza nguva yakawanda muchinetsana mubato renyu musingatarise zvinhu zviri kunetsa nyika. Sarudzo dzaakutoitwa asi hapana zvakawanda zvaitwa tichitarisa kana mitemo yesarudzo yacho iyoyo kuti inge ichivandudzwa.
Blessing, pambokungotaurawo kwavanhu vamwe vanenge vasingahwisisi kuti chii chiri kuitika on the ground. Hapana kunetsana kuripo. Isu MDC tiri bato rakabatana. Pari zvino kune vari muno muZimbabwe nevamwe vanoverenga zviri kuitika muno muZimbabwe, pane nyaya dzenera National Electoral Reform Agenda, tiri rimwe remapato ezvematongerwo enyika riri kumiramira zvakasimba chaizvo nenyaya dzemaelectoral reform. Ndichitaura kudai, pane Parliamentary Portfolio Committee yeParliament inoona nezvemutemo iri kutenderera nyika yose ida kuonesa vanhu maringe nenyaya dzemaelectoral reform. Nhasi vanga vari kuguta rekwamutare. Saka pane basa guru ratiri kuita, pane basa gukutu ratiri kuita. Zvino kune vamwe zvavo kuda vanenge vasingahwisisi kuti politics dzinombotambwa sei, vanongoda kutiona nguva dzose pamwe kudata tichitaura tichingoreketa tichitaura. Havazivi kuti aiwa isu tiri bato reaction, action pamberi, kutaura kumashure.
VaMawarire, chimwe chiri kutaurwa nevanhu inyaya yekuti mapato anopikisa kuti aite mukana anofanira kuti abatane. Muri kuona sei nyaya iyi?
Izvozvo ndozvunhu zvatinoda urongwa hwatinahwo sebato. Mukatobvunza vaGutu vanokuudzai kuti tose takadai kunera yavanga vachitaura nezvayo iyoyo. Ndo mumwe mucherechedzo wokuti tinoda kushanda pamwe chete. 2018 zano efu yoinda.
Todzoka kwamuri vaGutu, vaMawarire vari kuti ivo chaakuda kuitwa pakuti vabviswe vaMugabe zvingaitwa sei?
Ichokwadi, izvo ndozvatakagara tichitaura isu sebato reMDC, bato guru, bato revanhu. Kubva tichivambwa mumwedzi waSeptember 1999, takataura isu kuti chauraya nyika kutonga kweudzvanyiriri, kutonga kweumbimbindoga neunhubu nekuba iyo corruption inotaurwa naMawarire kuri kuitwa nehurumende yezano yakatungamirirwa ndivaMugabe. Izvo takataka kuzvitaura tatova nemakore anopfurikidza 17 tichingotaura kuti chauraya Zimbabwe chokutanga chokutangisisa chaicho chaicho mutungamiri wezanu PF Mugabe nehurumende yaanotungamira.
Ndodzoka kwamuri vaMawarire, vanhu vakawanda vari kuti mapato anopikisa anga achibudirira musarudze dzaanofanira kubatana. Ndiani semaonero enyu anofanira kutungamira mapato ese iyaya?
Vanofanira kutungamira vanofanira kubva kuvanhu. Hazvisizve spokesperson wePeople First kana spokesperson weMDC unogara pasi woti uyu ndiwo wetinoda kuti atonge. Mapato aungana achabvunza kuvanhu vavo. Vanhu ndo vachati uyu ndo mutungamiri. Uchadi uchatitungamira.
VaGutu, ndiani wamunoona seakakodzera kuti anga achitungamira?
Toda kuti tive necoalition yamaideas, coalition yamavalues, coalition yamapolicies. Coalition inenge iri pamusorosoro icoalition yokuti ngatiitei mubatira pamwe tiwane maelectoral reforms, tione kuti maelection achazoitwa awa ari free and fair nokuti hazvibatsiri kuti chero pari zvino takadawo mhanya kuti ningi ndiye achatungamira uyo ndiye achaita mutevedzeri iyo maconditions e free and fair election asipo tinongobirwa.
Avo vanga vari vaObert Gutu, mutauriri weMDCT. Manzwa zvakare kubva kuna vaJelas Mawarire, mutauriri weZimbabwe People First, inotungamirwa naMai Joyce Mujuru. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tokuendesai kuna chioniso Jani weStudio 7 achitipa chirongwa pindai mudariro.
Tinokutambirai waterere pachirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini chioneso Jani nasi muchirongwa chedu tina mfundisi tatenda gunguo makadiko mfundisi.
Ndinofara makadii tete.
Aiwa isi tirikungofara. Kubwera kwakadigo.
Aiwa kubwera kunofara chose zuva chete ndorangopisa asi Jehovha arutichengete.
Ah good. FCF Zimbabwe Leadership Summit. Zvinoreweiko?
FCF zvinoda kuti Saint Christian Fellowship. Mubatanidzwa wemachurch akasiyana siyana but anotenda zvikuru mukuparidzwa kwefaith.
Mukubatira sei wechidiki vari munharaunda yenyu kudzidzisa pamusoro pekutungamira
nyika yedu kuti ive inopunduka nekubudirira unge ine vechidiki dzidzisa kuti munofanira kuva vashandi vanoshanda nemaoko avo tuve mutungamiri akanaka pupurirwa zvakanaka uri wechidiki.
Vari kuchinja here kana vari kunyanya kuvhiringidzwa nenyaya yemhirizhonga iri kuitika muZimbabwe?
Vechidiki vari kuvhiringidzwa zvikuru nokuda kwemhirizhonga iri kuitika muZimbabwe nekuda kwekushayiwa neurombo hwavanahwo uye vazhinji havachina vabereki vari vapenyu uye muzvikoro muri kunetsa nokuti vazhinji vanenge vasina mari dzezvikoro.
Hurumende ingabatsira sei vechidiki vemubuhera?
Shungu yedu yanga iri yekuti dai hurumende ikuramba ichibatsira kuti vana varambe vari muzvikoro uye vakaisa malibraries nekutiisirawo kana kuti wifi yekuti vave neindaneti vaone zviri kuitikawo kune dzimwe nzvimbo. MP vedu vamutomba vari vaanotitsigira chaizvo. Ino vecouncil vanotiremerwe nemafambiro ekuzosvika pamisangano yatinenge tinayo.
Vanokubatai sei?
PaWhatsApp, pafone number inoti +26377544611. Tiri pachiunde patiri kuvaka development center yatinenge tichiita senda yekuti vechidiki vagova vachigara ipapo. Senda yedu iyeyi ichange ichibatsira vana vasina kugona kuenda kuzvikoro vanoita ino vanoda kuverenga yatinenge tichiti open school isina kuwana mikana yekuti aende kuzvikoro nauye kuzodzidziswa kuverenga nokunyora.
Maita nyu nekuenesu mufundisi. Awa vanga vari mfundisi tatenda gunguo weFCF Zimbabwe Leadership Summit. Mazvita ini ndini chioneso Jani pachirongwa pindai mudariro.
Aiwa tinotenda zvikuru chioniso. Muchirongwa chedu chelife talk women's round table na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegomarara repazamu kana kuti breast cancer apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi wegomarara kana kuti breast cancer month. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai namba dzenyu pa WhatsApp pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kuderera kwehuwandu hwemvura mumadhamu emumasvingo kwoita kuti vagari vemudhorobha iri vatyire kupararira kwezvirwere. gavana weRBZ Dr. John Mangujga vanoti urongwa hwekuparurwa kwemabond notes mwedzi unouya huri kuenderera mberi kunyange hazvo vamwe vanhu vari kuti panoda dzidziso yakakwana. Vakawanda musarudzo dzekunoto vakakunda musarudzo dzekunoto vatemba muliswa vanotoreswa mhiko mudare reparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoti murare zvakanaka vateereri anokonika nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyamina ntungamiri Nkomo munhau dzechindevele.